mutemo wenyika wakajeka kana munhu akaenda kumatare dzimhosva akapiwa zvirango zvaanofanira kuteedzera akasazviteedzera dare rine kodzero yekupa warrant of arrest yopa warrant of arrest iroro kumapurisa kuti mapurisa vatsvage munhu iyeye kana achinge awanikwa mapurisa vomutora voenda kudare unotsanangura kuti zvakafamba sei saka ndoo zviripo pamutemo izvozvo.
Saka pane mawarrant of arrest maangani aya uye vari kunzi vakapara mhosva dzi
mawarrant of arrest yatinawo isusu semapurisa maviri yatakapiwa nematare dzimhosva emuZimbabwe ari kutsanangura kuti mapurisa munhu akaregera kuuya kudare musure munga apuwa zvigani dare.
Ko ivo zvavari kuudza vatori venhau kuti vakazoenda kudare
handingatsananguriri zvedare isusu basa redu pamutemo nderekuti pakapuwa warrant of arrest tinofanira kuona kuti warrant of arrest raitwa yatoti pachirungu effected dare ndorozotiudza kuti warrant of arrest iroro rakakanzurwa here kana kuti kwete.
Asi vamwe vari kuti mapurisa anenge akupindira mune zvematongerwo enyika sezvo vakasukuire vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika munoti kudii nemashoko iwayo?
Ina handitauri zvematongerwo enyika, ndinotaura zvechipurisa.